Svondo yeSynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezuro nezvokushaya kwemutungamiri wesvondo iProphet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet TB Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet TB Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet TB Joshua, vachiti kufa murayiro waMwari.
Upenyu hwemunhu hunoitwa naMwari, saka munhu anofa kana nguva yake yakwana. Saka ndinongoti ndo zvakaitika kwaari.
Gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet TB Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi, vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet TB Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Mwoyo yedu haina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva anoka, Prophet TB Joshua nemaprofita avo vamwe aitera mumashure mavo, vanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yete Hilan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet TB Joshua, avo vavati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo. Tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero waiva nohunhu hwokuzvininipisa, waiva nohunhu womwoyo murefu tsitsi namabasa okubatsira vanhu.
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet TB Joshua.
Chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urwo, chimwe chezvinhu TB Joshua aizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomwe azvigadzirire denga dzvene rake, vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet TB Joshua.
Tinofanira kuisa kuvimba kwedu maningi-ningi muna Jesu Kristu kupfuura dzimweni dzenguva kuvimba kwatinogona kuita nevanhu kana ivowo maprofita vanonzi maprofita vakuru ava. Paanobva pakati pedu munhu akaita saiyeye, hazvishamisi dzimweni dzenguva kuti ushumiri hwake hunogona kuzosafamba mafambiro azvo ahwaita nokuda kwokuti zvinhu zvakawanda zvazvakazendama paari.
Zvichakadai, mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet TB Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet TB Joshua, vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet TB Joshua. Vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel, vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose, avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.